mukuru wemadzishe ichefoshini charombira vati madzishe achatsigira gwaro rebumbere idzva pareferendum ichaitwa kunyangwe hazvo asingafari nezvimwe zvikamu zviri mubumbiro idzva iri. Vacharombira vati ivo madzishe ose achapiwa zvinyorwa zvebumbiro idzva iri pamusangano uyu kuitira kuti vagotsvaka rutsigiro rwekuti rivhoterwe.
Everyone will get a copy. Every chief right now or today will get a copy of that draft with a view yokuti blind my chiefs to go in the campaign for a yes vote. But that does not preclude us from raising certain issues which we believe that we should still fine tune. As they say, we do not throw away the baby with the bathwater.
Votaura nezvesarudzo ishe charombira vatiwo madzishe achabuda nechisungu pakupera kwemusangano uyu chokuti sarudzo dzegore rino dzinofanira kusava nemhirizhonga. Vati izvi zvinoenderana nechivanhu chinoti vanhu vanofanira kudanana vachigara murunyararo.
Ruby, as part of our resolution, I can tell you, making very clear, unequivocal statements that no to elections that are characterized by violence, to them are very peaceful elections in this country. That is the African culture. African culture is that of harmony and peace, unity.
Vachitaura kuchiita chevanhu pagungano iri, gavhana vemasvingo vataitas Maluleke vatenda hurumende nokupa madzishe mbeu pamwe nokuisa magetsi padzimba dzemadzishe. Vamaluleke vati hurumende inofanira kutendwa nokuti inoremekedza madzishe.
Vamugabe apo inoti mambokadzi azororevo kuinda kutsime nokuunza mvura pamuzinda wamambo, nokuunza magetsi pamuzinda wamambo, nokuvapa mbeu mwaka wokurima kana wasvika. Izvi ndoda kuzvitenda kuvasvikwazvo.
Musangano wemadzishe unoitwa apo madzishe mazhinji ekumasvingo ari kuferefetwa vachipomerwa mhosva yekutengesa mbeu nezvimwe zvirima zvavakapiwa pachena pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chokupa varimi mbeu pachena. Ishe Phineas Makore vakatotererwa nyembe dzavo dzeushe mushure mokuwanikwa vaine mhosva yekutengesa mbeu dzavaifanira kupa vanhu pachena. Kurukota rezvematunhu vaIgnasius Chombo vakatomisa Ishe Makore basa. Madzishe anodarika 150 nemadzimai awo ari kupinda musangano uyu uyo uri kutarisirwa kupera nomugovera. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano uyu mangwana masikati. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru vanotarisirwa kuvhara zviri pamutemo musangano uyu nemugovera. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndine Obed Pepkai.